Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro, Chikumi 12, 2023. Makateerera ku Studio 7 mipenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti vakadumwa nemapato avo kuti vaamirire musarudzo vakasununguka kuenda kumahofisi ayo kuti magwaro avo aongororwe dare renomination court risati ragara. ZANU PF inoti
all of them are now in order. Jamirira Zuva.
Vebato Residents Coalition for Change vanotiwo
Sara Harare yatikupedzesa mazuva mashomanana ari kutevera asi kwatapedza kusarudza makandidates titori ne team iri kutoshanda izvozvo.
Vari kumamisha vanoti vave kunonga zvose nemiromo nekuda kwekudhura kwezvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu gore rino vakasununguka kuendesa mapepa kwairi musi wa21 Chikumi usati wasvika pachagarwa dare rekutambira magwaro avo kana kuti nomination court, sezvo zvakakosha kuti vaone kuti zvinhu zvese zviri mugwara uye mapepa aya haazoonekwe zvakakanganiswa musi wekupedzisira. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro veZEC vaRodney Kiwa vaudza Studio 7 kuti kukurumidza kuendesa mapepa kuZEC kwakanaka pane kuda kuzoita chipatapata musi wekupedzisira.
Kudzira candidates kuti vaende kumahofisi edu eZEC kana kuenda pawebsite pedu vodownload manomination forms vatumira kutira kuti tiwane nguva yekunyatsokusherechedza kuti zvose zvakati tsedzera here.
Mukura anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati sezvo bato ravo rakatopedza kusarudza vacharimiririra vakagadzirira kuitwa zviri kudiwa neZEC. Mashoko avakiwa anouya panguva iyo mamwe mapato anopikisa munyika achiri mubishi rekutsvaga vachavamiririra. Mutevedzeri wemunyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change amai Ellen Shiri Yedenga vanoti vangosara nekugadzirisa zvinhu mudunhu reHarare chete.
Sara Harare yatiri kupedzesa mazuva mashomanana ari kutevera asi kwatapedza kusarudza makandidates titori ne team iri kutoshanda izvozvo kuongorora mabepa abva kumakandidates edu kuti vaone kuti mabepa acho akakodzera.
Mukura anoona nezvekuburiswa kumashoko mubato removement for democratic change vachengeta iguta vaudzawo Studio 7 kuti vachapedza uongwa hwavo svondo rino uye vakati vamwe vakatosarudzwa sezvo vasinai vakwikwidza.
Musangano wemdc takatotanga kukanda mapepa edu musi wechina svondo rapfuura nomination. Izvo zvikutaura kuno tiri kutoendesa mamwe. Tine tarisiro yekuti mapepa edu ese enomination yemacandidates edu nyika yose anofanira kunge aakuzeki musi wechitatu.
Mutauriri webato renational constitutional assembly vamadhuk chivasa vatiwo vakapedza kusarudza vamiririri vebato ravo svondo rapera uye vakati vachange vachiendesa mapepa svondo rino.
Candidates edu achange achi tichi sabina wa nomination forms au nomination suggesta kuti tinge tichine shuwa kuti kabanzi ndo kugadziriswa zvinhu zvigadziriswa ma selection ma candidates edu takapedza pa weekend patabva
va Joseph Makamba Busha mutungamiriri webato re Free Zim Congress Party vati vakatopedza kusarudza vachamirira bato ravo uye vakati vanenge vachiendesa umazita kuzeg
ma candidates edu vari kutimirira kuti vazoite ma councillor ne ma members of parliament vari ku complete mapepa yezvino kuti vakwanise kusubmita ku the nomination court
vanoongorora zvematongero enyika vachishanda nesangano rakazvimirira re platform for youth development na Clarice Maduku varumbidza danho ratorwa nezek asi vakati vemapato vasati vapedza kutsvaga vamiririri vanofanirwa kuita izvi nechimbi chimbi kuti vakwanisewo kuendesa mapepa kuti anoongororwa pachine nguva
tarisira kuti mapato esaya apedzerana ma internal democracies avo vachitinda nonyoresa paine nguva tinoziva kuti pasaro dzakapera 2018 vakawanda vakatadza kuno budirira pachirongwa ichi ma nominations nekuti vaizosvika dzimwedzinguva vaine vanhu vanominata vanenge vasiri muvoters roll
vari kukukwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika vari kutarisirwa kuenda kudare repamusoro kumapondera building muna Samora Machel Avenue muHarare vari kuda kukukwidza musarudzo dzedare reparamende nesenate vachaendesa mapepa kumatare a major street matunhu ose gumi enyika vari kuda kuita makanzura vanoendesa mapepa kumahofisi ekanzura akatarwa nemutungamiriri wenyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
vanhu vakawanda vari kumaruwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuda kwekuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zuva nezuva izvo zvopa kuti vanonge svosve nemiromo Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera
vakare vekumaruva vanoti kunyange vakawana chibage chesadza muminda vave kutadza kutenga zvimwe zvikwanisiro zvakaita seusavi mafuta ekubikisa shuga pamwe nemunyu izvo zvave kudhura mitengo yezvinhu munyika iri kukwira zuva nezuva zvikonzerwa nekudonha kuri kuita simba remari yemunyika zvichienzaniswa nedhora rekuamerica mumwe mugaro wekwamapanzuro kuzvishavane vatimoti magura vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka
taimboti dambudziko remutengo rokudhura kwezvinhu riri mumadhorobha hino razotishanyiravo kuno zvinhu muzvitoro zviri kudhura uye iot svigiri yava kudhura muzvitoro yakwira mutarara apa mari iri kungoramba ichingokwira zuva nezuva iyo mari yemuno havachatambiri vanoda yemhiri maus dollar saka zvakatiomera
vekumaruva vari kutadza kutenga zvikafu zvakaita semafuta ekubikisa ave kuita mari inopfuura zviuru makumi mana 40,000 zvemadhora emunyika chingwa chava kuita zviuru zvitanhatu nemakumi mashanu emari yemunyika 6,500 apowo hupfu huri kuita zviuru makumi maviri nemazana matatu 23,000 pa 10 kg uye kg imwe chete yeshuga yange ichiita zviuru zvisere 8,000 1 kg vamwe vagari vari kuchema chema ndeavo vari pamudyandigere avo vari kuti vave kutambira mari shoma yavati inoita zviuru makumi mana zvemari yemunyika iyo isingakwani zvigubhu zviviri zvemarita maviri emafuta ekubikisa izvi zvatsinhirwa navagumbo ruwocha vemurani rekwachinyang'anya kwaishe mutema kwagutu
handichatengi ndowana sipo iri kumashuga yakakwirira sorozi vana vechikoro vazvikuru vandakatsirwa nevakafa vana vakafa ndoita sei vanoda mayusa kubhadhara kuchikoro haichakwani ndosara ndaka ndiri pamhene
mumwe mugari wekwachirumhanzu murayiro kwamakovere amai zvisinei guyo vati vakawanda vachapedzisira vaakutemura kana kuseva nemutetenerwa sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiwedzera mutengo muzvitoro
hongu mwari wakatinzwa takakohwa zvakanaka asi ukatarisa chero kuchigayo mutengo wacho waunenge unonzwako mari yacho hauna kana usavi chaivo haugoni kutenga usavi sauti chaiyo kuti uise kana kuti ungaita mutetenerwa haitangi saka pamitengo apa dai matirangarira pakaipa pazvina zvinomira zvakanaka.
Mukuru webasa musangano rwatenge munyika reConsumer Council of Zimbabwe amai Rosemary Mpofu vati bazi ravo rakaita ongororo rezvekudya zvinodiwa nemhuri kuti irarame pamwedzi yakakwira kusvika pamirioni imwe chete nezviuru gumi nemashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezviviri zvemunyika kana kuti 1,015,962 kubva pazviuru mazana matanhatu zvine gumi nerimwe nemazana maviri nemakumi maviri ane makumi manomwe neshanu kana kuti 611,275 Zimbabwe dollars.
Tikatarisa basketi iri tinoona kuti ndingangoti zvinhu zvese zvakakwira kana tichitarisa mutengo wemazim dollars zvakakwira izvo ne 66.2%. Nekudaro kukwira kwakaita zvinhu uku kunorwadza zvikuru kunyanya vatengi nekuti vatengi vazhinji vanoshandisa ivo zim dollar.
Mumwe muzvinabhizimusi vapato nchuma vane chitoro mumasungo vanoti vari kukwidza mutengo sezvo zvinhu zviri kudhura kwavanonohodha.
Sana muzvinabhizimusi tinotengesa zvinhu zvinodiwa navanhu. Saka zvinhu zvinodiwa navanhu zvatinotengesa izvi zvinotengeswa nemaRTGS kuti zim dollar. Ufuchi zim dollar iri is not stable. Mukatarisa riri kungokwira every day. Interbank rate iri kukwira nepesa saka isisi we adjust my price kutauti tukwanise kuwa na opro ma profit pa business ya no tengesa.
Studio 7 yata za kunzwa divire hurumende panyaya ii sezo gurukota lema industry Dr. Sekane Nzenza vati vanga wari musangano asivaka uza watu olewe narukutu hurumende ilikuta wane ma business ukadrisa dambo ziko iri. Naka mira Studio 7 umashingo Dini Godfrey Mtimba.
Vanhu vakawanda maguta vanoti vave kuita basa rekurima pamwe nekutengesa maruwa izvo zviri kuita kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo pamwe nekupinza vamwe vanhu mabasa ekushanda munzvimbo dziri kurimwa maruwa aya. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava ndiva Philip Mutandwa avo vanorima maruwa mumaderei. Vamutandwa vanoti vanopinza vanhu vakawanda basa kana mwaka wemvura wakanaka.
Ya business redu isu takaritarisa zviri business rekuti tinogona kutotorawo nhamba yevanhu vakati wandei like rain season tinogona kutombosenza nemaworkers more than 10 vatinosenza navo. Zvidhipenda kunoti basa rachina riringe rakabuda rakawandawo sei but havashandiwo tinotozototi murain season imomo tichitora 10 and above.
Vamutandwa vanowana mari yakanaka kubva mumaruva avanotengesa zvichienderana nekuti mvura inenge yakanaya zvakadii mwaka wacho.
Dzimwe dzenguvawo kumbaka vanogona kutodzokera umbaka naune $2 kana une dhora chairo chairo but dzimwe dzenguvawo per day togona enda kuti kuma 100 and something per day. Saka zvokuti ukazozibatanidzawo panoperawo mwedzi mari idzo dzedzo dzatinowanawo zvichienderana nekuti basa redu riri kufamba sei kana kuti vacustomer ari kuya sei. Ha zvekuma 1000 something per month tinosvika.
Vamutandwa vanoti kana kusina mvura yakawanda vanomisa basa vamwe vashandi vavo vosara nevaviri Muzare Priti Mwewe nava Daniel Chipkani. Muzare Mwewe vanoti ivo vakatomboshanda basa remakombuta vasati wana basa kwa vamutandwa.
Aiti ndakaiitira kugokwe senza ndoka ndakaitira aiti yangu ndikamboshandawo musa kamwe chete ndikazosiya ndoka ndakazotanga zvekuita zvemasibhinsi zvekushanda panexas nazvizvozvi zvindapanapa ndakutoona kuti izvi zvinotitori nani than zvemaaiti zvacho.
Mumwe murimi vaLazarus Makwarimba vanoti nguva zhinji vanozviitira basa ravo vega.
Handisati ndanyatsokura zvekunyanya kuti ndane vashandi ndongoita vekutorawo part time uene basa rakati wandei.
VaMakwarimba vanoti basa ravo riri kuvawanisa mari yakanaka nguva dzose panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi.
Pabasa redu remaruva iri tingati mari yatinowana pamwedzi haisi fixed zvayo but hazvekuma tongoti pamwedzi wayo unogona kutengesa something like ma 400 to 500 plus sometimes ikanzuro inouya vachitoro zvaone vachitaura.
Mumwe murimi wamaruva muHarare vaWisdom Love vanotivo havachisina pfungwa yekutsvaka basa kune mamwe makambani sezvo vari kurarama zvakanaka kuburikidza nekurima nekutengesa maruva.
Zvakati wandei zvatichinje mukati meupenyu hwangu, nokuti chekutanga ndisati ndakuriita ndanga ndiriwo munhu wekuti anotsvaga basa. Dzimwe nguva ndoshaya, dzimwe nguva ndoriwana, asi mari yacho zvichida pamwe pacho ishoma, basa racho rinenge risingaenderani nemari yacho. Asi pari zvino ndingangoti ndakwanisa kuraramisa mhuri yangu.
Vandlovu vanoti kurima maruva chipo chavakawana kubva kuna baba vavo.
Basa rekurima maruva uye kutengesa ndakaritanga mugore ra2013. Baba vangu vakashaika zvavo, ndivo vaiita basa iri, vaifarira kujikara miti zvikuru uye ndozvinhu zvavaiita mukurarama kwavo. Saka kurwara kwavakaita kwakaita kuti vandikumbire kuti pavanenge vachirwara vasina simba ndivabatsirewo kudiridza dzimwe dzemiti dzavaidyara. So pavakazoshaya ndakazoona kuti ranga riri basa ranga raakundinakidza, rapinda mandiri, nokuti ndorandaiita mumazuva arwara. Saka ndakatanga kuita basa iroro rekudyara miti uye ndichitengesa. Saka ndoshanda inini ndine mudzimai wangu uyewo nemumwe mukomana wemunharaunda watakatora kuti tishande naye.
Vanhu vakawanda munyika vari kuzviitira mabasa emaoko sezvo mabasa ari kunetsa kuwana munyika. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Union rinoti vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa zvichitevera kuvharwa kwemakambani nemafektori nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vamwe vanoita zvekutengesa migwagwa vanoti vari kutarisana nedambudziko rekuti vanhu havasi kutenga zvavari kutengesa nenyaya yekushaya simba kuri kuita mari yemunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Amai Stella Chivandikwa vekuKariba ndemuhasangana nedambudziko iri uye vanoti vari kukundikana kuriritira mhuri yavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 naMai Chivandikwa nezvenyaya iyi.
Kukariba kwakatiwo mei mashanu inesasarufeso kufamba tiyatofamba marese tichitenderera kare nyaya yekuti marese edu panika musi wakanyanyochinja aishandisa rese 2000 padhola dhola raiyonga ri 2000 saka mangwana rese yakafuma yakuti dhora rapa 4000 rava tii mari dzatanga tinadzo anga ma50 cents waimboti dhola nezero saka ndikati rakadonha zvakanyanyika.
Imi munotengesa chii?
Ndinotengesa fruits and vegetables ndirenga kubata kune zvekudya uku matomatoes gage zvese zvekudya ndikati.
Saka zviri kuendeka here takatarisa zvamuri kutaura nyaya yemari?
Aiwa hapana chiri kundoendeera zvibezo zvinonyanyooma zvekuti kana kungoti uvenge wangosati wapedza kubhadhara vana maschool fees so pakatoipa vana vacho vatanga kutodzingwa mari yacho haichatendereri. Vana ndingokwira rete rinori kunzira pa 7000 bondi padhola pabhondi acho hakuna kusvika kuti ndirikufamba sei.
Pamune muchitengesa zvinhu apa mune muchitengesa nemari yemunyika here kana kuti yekunze?
Tinotengesa nemari yese, tinosanganisa yemunyika neyedzinze. Saka izvino yekunze chaiye paunenge wakuda kuchange yemunyika yoti ndiatinge tichishandisa sechange bati izvino haisi hatisiri kubudikira futi ashoma zvekuti kana ukati munhu utengesa chinhu changu ichi half dhola akakupa dhola nekushaudichirwa chiomupa mari munhu anozonge zvikonzerwe kutora zvimwe zvekuti dhola rake rikwana.
Shuwiro yenyu ndeyei sevanhu vanotengesa mumigwagwa?
Shuwiro yedu ndeyekutiwo dai mari yedu yagonawo kuita simbawo handagona kungoshandisawo hedu one karendi inenge inyimba yekuti sezvatitara ndikatengesawo ndinoenda kumba ndinotenga chingwa apa takutiotya kuti unogona kuzodzokera kuya kwaiti kune miliyoni mangwana yefuma ichinziya dzisa mazero 6 tikasara 110 sezvatava kutongotya kurarama ipapi mukurarama nemhuri. Asi shuwiro yedu ndeyekuti dei tagona kuwanawo mari nesimbawo.
Avo vanga vari amai Stella Chivandikwa vanogara kuKariba vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuKariba kwakare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeNigeria vaBola Tinubu nhasi vakurudzira vanhu venyika yavo kuti vatambire danho rehurumende yavo rekuti haichavabhadharire mari yekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari. Vanhu vave kutarisirwa kutanga kubhadhara mari yemitero pakutenga mafuta zvapa kuti vakawanda vanyunyute. VaTinubu vakumbira vanhu vemunyika mavo kuti vanzwisise kuti danho iri richabatsira nyika mune ramangwana kunyangwe richirwadza pari zvino. Kubviswa kwemitero iyi kwakambopa kuti hurumende irasikirwe nemabhiriyoni emadhora. Pakamboedzwa nehurumende kuti vanhu vabhadhare mutero muna 2012, vanhu vakawanda vakaratidzira zvine mutsindo zvakapa kuti hurumende idududze. Hurumende yemuUkraine inoti yatora mumwe musha weStoroshov mudunhu reDonetsk inova nzvimbo yechina yayatora yatorwa nemauto aya kubva zvatanga kurwisana neRussia zvakasimba pachiparurwa chirongwa chitsva chekurwisa Russia munzvimbo dzayakapamba. Zvichakadaro, NATO yatumirawo mauto akawanda kuGermany kunodzidzira zvigadziriro yehondo. Mauto aya anonzi ndiwo akawandisa asangana panguva imwe chete munhoroondo yegungano reNATO. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vaimbova mutungamiri wehurumende yeItaly vaSilvio Berlusconi avo vaimbova muridzi wechikwata chenhabvu cheAC Milan vashaya. VaBerlusconi vange vave nemakore makumi masere nematanhatu ekuberekwa. Shoroma iyi yange ichirwara nechirwere chegomarara remuropa. Vakatanga kuita upfumi hwakawanda nekutengesa dzimba vasati vatanga kuita zvemakambani uye zvemakambani ematerevhizheni. Pane imwe nguva vaitombonzi ndivo vaive vaine upfumi hwakawandisa kudarika vanhu vose vemuItaly. Vakatungamira hurumende ina kubva muna 1994. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nenyaya yekukwira kwehuwandu hwevana vadiki vari kurwara nechirwere cheshuga, kazhinji zvichikonzerwa nezvinhu zvinogona kugadziriswa kana kurapwa paine nguva kana vanhu vakapota vachiongororwa ropa ravo. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mumwe chiremba Dr. Life Zambezi vanoti huwandu hwevana vari kubatwa nechirwere cheshuga huri kukwira nekudawo kwekuti vana vave kuswera vakagara vachiona terevhizheni kana kutamba matambo yepachivhitivhiti vasingaende panze kunotamba zvaiitika kare. Vanotiwo chimwe chikafu chiri kupiwa vana chave kukanganisa utano hwavo zvokonzera kuti varware nechirwere cheshuga kana kuti type 2 diabetes mellitus.
Vana vazhinji vari kudya unhealthy food. Tikatarisa nekuda kwe urbanization and also chikafu chakungo wanika kwese kwese uye chisina kuongororwa chinongo gona kungopinda chichipinda munyika kune zvimwe zvikafu zvinenge zvisina kuongororwa saka zvikafu izvozvo ndizvo zviri kukonzeresa kuti vana vaite yatinoti childhood obesity zvinozo lead to type 2 diabetes.
Dr. Zambezi vaendera mberi vachiti vana ivava vanoguma vaita muviri wakakurisa kana kuti obese pachirungu izvo zvinozovhiringidza utano hwavo.
Semuenzaniso vana vari kungomwa ma drinks ma zepneg zvese zvinongotapira tapira ma fast foods ndo zvinhu zvakungodyiwa nevana. Chikafu ichi hachina utano, chikafu chinongogutsa muviri, chinongogutsa dumbu but chisina utano.
Imi nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudzawo Studio 7 kuti chirwere cheshuga chinogona kubata mwana asati azvarwa zvozokanganisa utano hwake.
Tinoona zvakare kuti shuga kuine pamiri chakanganisa zvakare mwana wakatakura. Mwana aya anozotanga kukurisa kubuda akakura achakwanisa kuti kudeliver zviri normal yatoti normal vaina delivery ichaita pakuda macesarean section zvamo extensive kwauri uye zvakare mwana iyeye anokwanisa kuita madelayed milestones anobuda yatoti abga score iyeye inopiwa mwana achizvara inenge yakadzikira nokuda kweshuga anononga kuchema nokuda kweshuga ende yakabata amai uye zvakare anozotanga kumanonga kuzogona kuita zvinhu zvakawanda kugara kukambaira kufamba zviri kuafekta vana vakawanda. Inoda kuti vana mai vanga ine shuga ine pamiri isiri kurapa.
Dr. Chiripanyanga vatiwo vana mai vakazvitakura vane denda reshuga vanofanira kunobatsirwa kuzvipatara kune nyanzvi dzeutano kwete kumakirinika. Imwe nyanzvi yezveutano inoshandira zvipatara zvehurumende isina kuda kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti mamwe madzimai anogona kuita chirwere cheshuga panguva yaanenge akazvitakura ozoitwa operation pakusununguka nokuti mwana anenge akakurisa.
Amai ava vanogona kunge vasitomborina history yekuti vane diabetes. Mwana wavo anenge achingokura achingokura ndo vanozvara vana vavo vanotoda operation.
Amai revai mandizvidza vanoti zvimwe zvikoro hazvisi kukoshesa mitambo yakasiyana siyana inogwinyisa miviri yevana.
Vana vakawanda havachaende pazvikoro zvine ma playground akakura ndosaka vakangofuta vakangofuta. Unoona mumalunch box mevana muzere masweets mabiscuits machokolete uye vana havana pekutambira pakanyatsosununguka nekuti vanotamba vachi exercise muviri wavo.
Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti chirwere cheshuga chinogona kukuvadza tsinga dzinofambisa ropa kumoyo, tsinga dzekumaziso netsinga dzekuitsvo zvokuti vanhu vanodarika mazana mana emamiriyon vane dambudziko redenda reshuga pasi rose. Tsvagurudzo yakaitwa zvakare nesangano reDiabetic Association of Zimbabwe inoti kusaongororwa kwevakawanda chirwere ichi ndiko kunopawo kuti vamwe vagume varwara nezvirwere zvemoyo upofu kana kuguma vadimburwa makumbo. Sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara neshuga uye zviuru zana kana kuti 100,000 yevanhu vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende. WHO inoti chirwere cheshuga chatove dambudziko guru pasi rose zvokuti vanhu mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 422 million vari kurarama nedenda reshuga. Sangano iri rinoti zvakare vanhu miriyoni imwe chete nemazana mashanu kana kuti 1,5 million vanofa pasi rose pagore nekuda kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimitse.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yekuti ndiani chaiye anofanira kuitwa gamba renyika. Izvi zvinotevera kupiwa chiremerera ichi zviri pamutemo kwamushakabvu Ndavaningi Stole kwapera makore makumi maviri nemaviri varadzikwa kumusha kwavo kuChipinge. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe Electoral Commission inoti vakadumwa nemapato avo kuti vamirire musarudzo vakasununguka kuenda kumahofisi ayo nemagwaro avo kuti aongororwe dare renomination court risati ragara musi wa21 mwedzi uno. Avari kumamisha vanoti vave kunonga svosve nemuromo nekuda kwekudhura kwezvinhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.